hicho kwani cha Yola Tramba ya taendisa kota rinoona nezve vashandi uye kukota rinoona nezve mari tikazoendisa imwe ku Public Service Commission vanhu vandiwo vashandi hwedu vashandi vehurumende tichivazivisa kuti mari yatakakura muna Oktobha haichabviri kuti tiikorere izvozvo. Mamirira zvakaita ndekuti muna November takambodzimurwawo mbijana nebhonasi, asi bhonasi iroro harina kwarakatomboinda. Saka iko zvinezvi taamuna Dhisemba kuti vanhu vanodzokera kunohora mari iyoyo nemamiriro akaita zvunhu.
Manga magara musiri munhaurirano dzemihoro here nehurumende?
Handiti gwedo kwapera kwatakasangana navo takakonana mushure mokunge tati aiwa ima hamuchagoni kurama muchitipa mari iri mara TDS. Chitipai mari makaireta neinterbank rate sezvinongoita vanhu vose munyika muno ikozvinochero munhu waakungoshandisa rate kungotarira kuti US riri pai ndopaari kuisa mutengo wake. Saka ini mukati vanhu vose vamwe vanozviita asi vashandi mihoro yavo hairetewi tikati hazvigoni ivo vakatiwo haiziwi ndopatakazoda kuita demonstration paya tikaona tufando ramapurisa richibuda kutiranidza kuti tinoiva petition. Saka hatina kuzombotaurirana kubva ipapo.
Saka imimi mihoro yamuri kuda muda kuti inge ichitangira pamari?
Isu takatovapa position yedu yokuti mari yataikora gore rapera muna Oktobha yaiti mushando wepasi pasi aiwana 450 US iyoyo ngaingomultiplywa neinterbank rate ndo mari inotokwana nokuti ndo mari inoenderana nemitengo iriikoshikoshi.
Saka munotarisira kunzwa kuhurumende riini?
Isu takangovati toda zvechindichindi because wari watova Dhisemba zvouno. Saka tati totarisira kuti dei zvaibvira taitosangana chero vhiki ino.
Saka danho ramatura iri munotarisira kuti rinobudirira here pane ramamakaronga rekuratidzira?
Isu tinongoita zvunhu tine tarisiro yekuti zvinobudirira. Kuratidzira tinogona kuratidzira but izvozvi tiri kuona kuti maticha akutovhara mazamanishoni akatonyorwa vamwewo vakuda kuenda kuchristmas chero tikati vashandi hende ititi hoi hoi zvinogona kunesa asi izvo tinongoti hurumende inofanwa kungonyara sehurumende inoti hurumende yavanhu inofanwa kungova nenyasi yopa vanhu mari inoita kuti vararame christmas yacho vanoitamba sei.
Saka munotarisira kunzwa kuhurumende riini?
Isu takangovati toda zvechindichindi because wari watova Dhisemba zvouno. Saka tati totarisira kuti dei zvaibvira taitosangana chero vhiki ino.